ndoda kuti vatereri vahwisise kuti nyaya yediaspora vote handisi kuti vana vezimbabwe kana zvizvabwa zvezimbabwe zviri mudiaspora zvisawana kodzero yekuvhota, nekuti kodzero iyi vatori nayo pamusana pokuti zvizvarwa zvezimbabwe kana muchirungu vanotiwo macitizens of zimbabwe.
Saka muri kuti panyaya iyi vagutu tichiona kuti muri kunongedzwa nyaya yekunzi muri kurambidza vari kunze kuti vasavhota kusvika zvirango zvabviswa?
Nyaya iripo ndeyekuti tinofanirwa kuongorora nokusoropodza zvirango zvakatemerwa zimbabwe nezvira inonziwo muchirungu holistic manner, yokuona kuti kana pane masanctions okuti vamwe vanhu vanonzi havakwanisiwo kunge vachienda kune nyika dzemavirira nekuda kwokuti vari palist yezvirango, zvinosanganisa vatapi venhau, unoziva vatapi venhau vamwe vatori pamasanctions list, vasingafanirwi kuti vafambe vauye kunyika yakaita sekuamerica ukoko kwauri nokuti vari palist yemasanctions. Kwozovamowo vakuru vehurumende vebato riri kutonga vachiri palist yemasanctions, kusanganisa ivo president pache zvavo His Excellency Dr. E.D. Mnangagwa vari pasanctions list. Saka tiri kuti zvinofanirwa kunge zviri izvo zvinoenzaniswa kuti kana pasvika nguva yokutsvaga rutsigiro kana muchirungu vanotiwo yekukambeina, vose vezvematongerwo enyika vanoda kunge vachifamba kune dzimwe nyika kune zvizvarwa zvezimbabwe vakwanise kuwana mukana yokuendako vachinokambeina. Ndo zvandaitaura izvozvo. Saka dai waro zvagadziriswa kuti zvirango izvi zvibiswe, nokuti zvirango izvi pamutemo tinoti zviri illegal. Chinonetsa chii? Kuti idzo nyika dzacho dzakapa zvirango zviri kunzwa kumutemo idzi dzingosimudza kana kubisa zvirango zvose izvi immediately and unconditionally, so that kana zvadaro zvava fair kuvose vanenge vachida kutsvaga rutsigiro, zvonzi diaspora vote ngaiitwe.